Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, chikumi 29, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kudindwa kwemapepa ekuvhotesa kunotanga nhasi muHarare. Zek ichiti izvi zvinogona kutora masvondo matatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. Vanhu vashanu vanosungwa mushure mekuratidzira panze pechimwe chitoro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission yatanga nhasi kudinda mapepa ekuvhotesa kukambani yeReserve Bank yeFidelity Printers. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika achiratidza kusagutsikana nekudhindwa kwemapepa aya. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau varambidzwa kunoona kudhindwa kwemapepa aya, uye mamwe mapato ezvematongerwo enyika audza Studio 7 kuti haana kufara nezvange zvichiitika. Mumwe wevasina kufara nezvange zvichiitika nhasi ndavatavani Mulambo, vanove chief election agent wava Elton Mangoma, avo vachakwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vachimirira mubatanidzwa wecoalition of democrats kana kuti CORD. VaMulambo vaudza Studio 7 kuti ZEC iri kuita zvainoda nekuti zvavaona handizvo zvavange vakatarisira.
Tafunga kuti kushedza kwetaita unoratidzwa se ma observers tsono kuti rinoprintwa sei, zviri kufamba sei, ratanga pato kusvika raprintwa ita sei. But tasvika ikoko it was total different. Tasvika ikoko taingoratidzwa over the window, titakamira so materials tichiona down flow mwanga ari vari kugadzira tongonzi ballot iro.
Munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaNixon nyika dzino vati kunyange hazvo vafara kuti Zeki yavakoka kuti vanoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa, vachaongorora mapepa ekuvhotesa vapiwa neZEC kuti vaone kuti hapana chitsotsi chichaitika.
Saka tichandoedzawo kuti tipewo ivo vaongorori vakuru pane vanoti mazvikokota vanoona nezvemapepa kuti vange vachiona kuti zvatakamboitwa, zvataifungidzira ndo zvakaitwa muna 2013 zvingaitika here pabepa iri. Kana taona kuti hazviitiki, ndofunga tichafara zvikuru kwazvo kuti ibepa ratingabvuma kuti ibepa ratingakwanisa kuti tinge tichishandisa kuti tindoparawo ex wedu muna 2018.
Vatiwo chimwe chakakosha chavachaita kuongorora kufambiswa kuchaitwa basa ari kuvhotesa musi wesarudzo.
Zvatiri kukoshesa ndezvekuti kana tasvika pakuti vanhu vavhota paya, toda kuti bepa ringe richengetedzwa pane vanhu vese vachiona kuti rararepi and mabhokisi acho achengetedzwa sei, ende kuti kana apedza kurawa ipapo vanhu vacho vanenge varipo ndiwo here vanhu vakakodza kuti vange vari nemaballot papers iwayo. Kana izvozvo zvikaitwa chete, tinofunga kuti sarudzo tinozobvuma kuti zviri mubhokisi ndozvaitwa nevanhu.
Vari kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimirira vaBrian Taurai Muteki vaudza Studio 7 kuti semaonero avo zvinhu zvafamba zvakanaka.
Isu saka takaizoshanda nonzi peace pledge kunoko, yekuti vanhu ngationesane panenge pari wrong. This is the democracy. demokrasi haireve kuti kana makafunga zvakasiyana zvaipa kubatsirana. Saka vamwe vanga vatopinda macho munotodhindwa macho munhu. But as presidential candidates, we are not there to print. Tanotenda kunoona kuti zviri kufamba sepasi. Saka kana pane munhu anenge ane chichemo chaanacho, tinototi zviri nani kuzvinyora nekuti system yatiri kuti yacho yakakanganiswa, vanhu vakanyora.
Mumwe commissioner weZEC vaquvani moyo avo vange vari kuFidelity Printers vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo paine vamwe varatidza kusafara vati vakoka mapato kuti azozvionera kuti mapepa aya asi kudhindwa kunze kwenyika.
Tavapa mapepa racho kuti vanyatsoenda naro vaende kunoona kuti chii chiri kunyatsoenda. Munhu achavhumura kuita ex wake ikoko on the assembly ballot akabva ipapo then atiudza kuti chii chaaona. Asi isusu tiri kuti kana aona vazvura ivavo uya utiudze tozoona kuti chii chiri kunyatsoitika, nekuti kana zviri chokwadi izvozvo zvinoreva kuti tofanira kuchinja mapepa acho iwayo.
Panyaya yekuti pane mamwe mapato aiti anoda kuchengetedza mapepa aya kubva musi wekudhindwa kusvika musi wekuvhota, vamoyo vati hakuna zvakadaro zvichaitika.
Hakuna that provision. Zviripo chete ndezvekuti titongokuti vanhu vangoona zviri kuitika ipapo. Saka tiri kuti hakuna munhu achagara ipapo. Zvinenge zvabasa reZEC kuti tione kuti sevanhu vakapiwa masimba neconstitution tichaita kuti tione kuti Fidelity Printers iri kuita izvozvo zvinodiwa nemitemo yenyika.
Mapepa ekuvhotera mutungamiri wenyika neparamende ari kudhindwa kuFidelity Printers, uye kanzuro achadhindwa nekambani yehurumende yePrint Floor. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vanhu vasungwa mushure mekuratidzira kwaitika panze pechimwe chezvitoro zvikuru muBulawayo nhasi masikati. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kuratidzira kwedzimwe nhengo dzebato reMutwakazi Republic Party panze pechitoro chikuru cheTM Pick and Pay Hypermarket muBulawayo kwapinda muzuva repiri nhasi. Vanhu ava vachiimba uye vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana, kusanganisira zvange zvichishora nyaya yechizivano pakupinza vanhu mabasa. Sezvakaitika nezuro, mapurisa anodzivirira mirizhonga azopindira akasunga vamwe vanhu ava vashanu. Mumwe mukuru wemapurisa paBulawayo Central Police Station uyo angozvidoma nezita rekuti Magara atsinhira kuti vanhu vashanu vasungwa mushure mekuratidzira uku. Vange vachiratidzira ava vari kutsutsumwa nenyaya yekuti pari kuitwa rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi pakupinza vanhu basa kuri kuitwa nekambani yeTM Pick and Pay iyi. Mumwe mukuru weTM Pick and Pay Hypermarket uyo angozvidoma nezita rekuti Nhamo Inesu ati hapana zvaanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Asi mutevedzeri wemukuru webato reMutwakazi Republic Party Muzvare Prezi Yanguluve vati zvisinei nekusungwa kwaitwa vamwe vavo, vachaenderera mberi nekuratidzira uku kusvika zvavari kunyunyuta nazvo zvagadziriswa.
Vanga vasunga havo kuti hatiinongo chango continue chingo demonstrate against that branch manager who is unfair to the employees.
Mumwe mugari wemuBulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Amai Moyo ashora kuratidzira kweMutwakazi uku achiti hakuna maturo.
Vamwe vari kudemonstrata vari kuti ivo vakadzingwa nekampani. Hamene kuti vakaita chii? But kana vakadzingwa nekampani unongoenda kulabor court. Hazviiti sense kuti wadzingwa nekampani wotsvaka political party kuti ikutaurire nyaya yako. Unongoenda kulabor kana kuri kuti nyaya yakadzingirwa is not straightforward kana kuti hauinzwisisi. And handifunge kuti pari zvino tiri stage yokuti semaZimbabweans tinotanga kutaura nezvemarudzi kuti chii ndezvekudhara zviya. Nokuti pane vanhu vanonzi mashona acho ivavo vakakurira muno Broye. This is the only place they know is home. Saka muri kuti chii nevanhu ivavo? And kune mandere anoshanda kuHarare. Saka are you saying kuti vari uko kuHarare mashona acho avadzinge ovauza kuti ngavadzoke kuno kuBulawayo here?
Mumwe zvemugari vadzika Mainyoni vati nyaya yekusarura vanhu kuchishandiswa rudzi chinhu chakaipa zvikuru, asi vashorawo nyaya yemhirizhonga. Nezuro chitoro cheTM Pick and Pay Hypermarket chakavharwa nguva yekupedza basa isati yakwana sezvo vamwe vevairatidzira ava vakange vatanga kupotsera matombo kumapurisa anodzivirira mirizhonga aichengetedza chitoro ichi pamwe nevashandi. Asi nhasi chitoro ichi chavhurwa semazuva ose zvisinei nekuratidzira nekusungwa kwaitwa vamwe vevange vachiratidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri webato rinopikisa Rebuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vanoti mapepa awe kutsvaka rutsigiro kana kuti maposta muHarare, Chegutu neGweru ari kubviswa nekubvarurwa. Dr. Manyika vanoti hapana wavanofungira pari zvino, asi chinoshamisa ndechekuti pari kubviswa mapepa avo pari kuiswa mutungamiriri weZANU PF vaEmerson Munangagwa. Vanoti zvenyaya iyi vakaisvitsa kumapurisa pamwe nevaongorori vesarudzo vanobva kunze kwenyika, avo vakazvionera voga. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Manyika kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nezuro ndaigabva kuHarare tikamira muchegutu tikaona kuti maposters edu akanga abvarurwa. Mamwe achona panga patorwa maposters avamunangagwa akanamirwa pamusoro pemaposters edu. Kwese kwatanga taisa maposters anga abviswa. Nyaya iripo ndeyekuti zviri kunze kwemutemo zvinotosungisa izvo zvizvi. Mutemo unonyatsotaura musection 142 yeElectoral Act kuti hazvibvumirwi pamutemo.
Saka pari zvino mangoona zvichiitwa muchegutu nekugweru.
Muchegutu nemugweru kuHarare muna Willowville Road kwakaonekwa madzimai akanga akapfeka uniform yeCity Council vachibvisa maposters edu pamalamp posts vachisiya vamunangagwa. Zvaitika mugweru, zvaitika kuHarare, zvaitika kuchegutu.
Pane rimwe bato here riri kubvarurirwa maposters aro?
Isusu tungoona edu yegando akabvarurwa. Hatisi kuona rimwe bato riri kubvarurirwa maposta. Tungoona edu. Kuchegutu is very clear kuti ndivanani vakazviita, nekuti vakanamira maposta ai president Munangagwa pamusoro pedu. Saka izvo zviri very clear. Kunogwira hatizi kuti ndiani ari kuzviita, asi tatoziva ndechekuti edu isusu ndo akatsemurwa.
Maposters aya akanga akaiswa panobvumidzwa here?
Akanga akaiswa panobvumidzwa. Pamwe pachona tinenge titori neposta paside peredu paine posta reZANU PF, pamwe pachona paine posta reMDC Alliance redu robvarurwa, mamwe achisiyiwa aripo.
Danho ramuchatora apa nderipi?
Taenda tikanotaura nemapurisa, vakauya mapurisa epeace vakazviona. Muno mugweru nhasi mamwe inemwe delegation yemaobservers yeEU tavashedza vakauya vakazvionera vega. Saka iye zvino maembassies vamwe vese vaya vanonzi maobserver tiri kuvaudza. Chatiri kuvaudzira kuti vanhu vazive once and for all zviri kuitika muno muZimbabwe. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Tinofanira kuita sarudzo yakanaka muno muZimbabwe. Ndozvinhu zvatiri kutaurira even maobservers.
Avo vanga vari mutungamiriri webato reBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vari parunare mugweru naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vadzoka kumusha nhasi masikati mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. Vamunangagwa nemutungamiriri weTanzania vaJohn Magufuli vakanyorerana chibvumirano chekudyidzana kwenyika mbiri idzi, icho chinobata zveutano, kudzivirirwa kwenyika, magariro, dzidzo pamwe nezvemitambo. Vamunangagwa vaenderera mberi nemharidzo yavo yekuti Zimbabwe yakavhura mikana yemabhizinesi. Vakashanyirawo chikoro cheKaole Wazaza College nevamwe vakuru vehurumende vekuTanzania. Vakazopendera rwendo rwavo nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi, izvo zvavavimbisa kuti hurumende yavo ichaita pese painogona napo kugadzirisa Zimbabwe patsva. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwewo mafungiro avo.
Joint Permanent Commission zvibvumirano zvaingosainiwawo pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Vazhinji vacharangarira pane imwe yaitombonzi ZIMOFA yeZimbabwe Mozambique Friendship Association. Saka zvibvumirano zvaingosainiwawo pakati penyika mbiri idzodzo vachiitira kuti vanga vachikwanisa kudyidzana mune zveutano, mune zvesecurity. Zvibvumirano zvakadaro tinazvo futi ndofunga neSouth Africa. Tinazvo zvibvumirano zvakadaro zvaisainirana neZimbabwe, zvikuru sei tangotora kuzvitonga kuzere. Asi kuti zvaizonyanya kushanda here, dzimwe nguva kushanda kwazvo isusu taisanyanya kuzozviona savanhu.
Vamunangagwa vari kuenderera mberi nemharidzo yavo yekuti Zimbabwe is open for business. Zviri kuramba here, zviri mumaringe nekwakatarisa nyika?
Tikangoti nyaya yekuti Zimbabwe is open for business islogan yavakatanga nayo vachangotanga kupinda mukutonga. Saka hapasati hapo pane zvizhinji zvinoratidza kuti takatarisa mutemo nezvimwewo zvatingangoda kuona zvikuru sei kuvhurwa kwamakambani kuti zvinotora nguva yakareba sei nezvimwewo zvakadaro. Hapasati pane zvinoratidza kuti shuwawo Zimbabwe is open for business, asi chinhu chavagara vachingotaurawo kubva pavakapinda kutonga musi wa 24 November.
Vamunangagwa vaitawo musangano nezvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kutanzania.
Imharidzo yavarongofamba nayo tinoona pavakambotitenderere vachienda kunyika dzakaita sana Zambia nana South Africa, pavakambotenderera imharidzo yavaingopa kuna Angola, imharidzo yavari kupa.
Avo vanga vari muongorori wezveupfumi vaMasimba Kuchera vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuVoice of America. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe wazivisa kuti dare reSenate rakapasisa kuti vakadomwa kuve mumiririri wenyika iyi muZimbabwe vaBrian Nichols vave nhumwa yemutungamiri weAmerica muZimbabwe. Kutambirwa kwavaNichols nedare reSenate kunopeta urongwa hwekudomwa kwavo nehurumende yeAmerica, uye vanotarisirwa kuenda kuZimbabwe nekukasika kuti vachitanga basa ravo mushure mekuzvisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata zvenyika zvemutambo werugby necricket zviri kupinda munhandare mukupera kwesvondo rino zvichitarisira shanduko. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
MaSebos apinda munzira akananga kuKenya kumutambo wavo wechipiri we-2018 Africa Gold Cup, uyo uri kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma-2019 World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Maziso ese evateveri vemutambo werugby ari pamuraridzi mutsva weMasebos, Peter de Villiers, uyo akapiwa chinangwa chekuendesa Zimbabwe kuWorld Cup apo akatambidzwa basa iri achitsiva Cyprian Mandenge. De Villiers haana kutanga basa rake zvine mutsindo mushure mekunge Masebos akaita mangange 23-23 neMorocco pamusha muHarare Sports Club, zvekuti anofarira kukunda mumutambo uyu kuti Masebos arambe ari munzira yekuenda kuJapan. Asi akazotevera mutambo uyu nekutora chikwata chake kuenda nacho kuSouth Africa kunosimbisa gadziriro yemakwikwi aya, zvekuti ave kutarisira kuti chave nemongo. Muteveri wechikwata cheOld Hararians vaSebastian Muchawaya vanoti semaziviro avo De Villiers haasi kukundikana mudonzo iri vachiti iwo anonokunda kukinya.
Kuti munhu akasimudzira South Africa munhu ane experience zvekuti hapa Zimbabwe apa kukinya ndoona Zimbabwe ichibudirira pakinya.
Zimbabwe ine nhoroondo yakasimba pamutambo yayo nekinya zvekuti pamitambo gumi neminomwe yavasangana Masebos akunda mumitambo gumi nemumwe chete kinya ichikunda mumitambo mitanhatu chete. Asi vamuchawaya vanoti Zimbabwe haifanire kutarisa zvakamboitika kare asi kuisa pfungwa pamatambiro ayo. Kinya yacho yakarova Morocco 28-22 muCasablanca mumutambo wayo wekutanga. De Villiers aunganidza chikwata chemasebles chakasimbisisa chichange chitungamirwa naDenford mutambangira chichisanganisirawo vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saFortune Chipendu, Tafadzwa Mhende, Lucky Sithole naFarai Mudariki. Vakapedza nekinya. Vatambi veZimbabwe vari kuenda kuTunisia musi wa7 Chikunguru vozotamba neNamibia nekugumisira neUganda. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuWorld Cup muna 1981. Zvichakadaro, chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chiri kupindawo muHarare Sports Club nesvondo chiine tarisiro yekukunda Pakistan kuti chipedze pfungwa dzacho dzekutadza kubudirira kuenda ku2019 World Cup. Oyo ndiwo mutambo wekutanga wezvikwata zvitatu kusanganisirawo Australia. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vachiti veruzhinji vanofarira kuuya kuzokuzirira chikwata chavo.
So tinoti vana vese veZimbabwe uyai mufare nesu, uyai muone mutambo mukurudzire vakomana. So tinotarisa kunge tichange tichakunda ende kuti zviitike tinoda kunge tine rutsigiro rwenyika yese yeZimbabwe.
Chikwata chemaChevrons zvekare chine murairidzi mutsva Lilchad Rajput wekuIndia uyo ari kutarisira kutanga basa rake zvine mutsindo mushure mekutora basa iri kubva kuna Heath Streak. Asi Zimbabwe ichange isina vamwe vatambi vayo vane mbiri Brendan Taylor, Graham Creamer, Sean Williams naCraig Ivan avo vakasiyiwa muchikwata ichi nemhaka yegakava remari yemuhoro riripo pakati peZimbabwe Cricket nevatambi. Asi vamajonga vanoti Zimbabwe ichangokunda zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mutungamiriri webato reNPP uye vari vachamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition musarudzo yemutungamiri wenyika, Amai Joyce Mujuru, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti madzimai anokwanisawo kutonga nyika sezvo ivo vakagadzirira kuve mutungamiriri wechidzimai wekutanga munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naAmai Mujuru nezvenyaya iyi.
Ndiri mumwe wevari kumhanya kana kuti vari kumira sapresidential candidate pasarudzo yedu yegore rino ya2018. Ini semumwe wevarwiri vorusununguko, pane madzimai vakanga vari muhondo vachirwa hondo, kozeita madzimai vakanga vari muno munyika vari kubikira nokutsigira varwe vorusununguko. Vanhu ivava vane matambudziko akawandisa, andingangoti matambudziko asina kusiyana nematambudziko ari kusanganikwa nemadzimai vemuZimbabwe yakakwana. Saka semadzimai tiri kuda kuti zvatakatamburira kuti rusununguko rwemadzimai rwanike zvizere, tiri kufanira kunge tine zveupfumi hwenyika nemaitirwo azvo ave nemutemo usingasarudze madzimai. Iye zvino unongonzwa zvichingotaurwa chete kana mukunyorwa chete, asi kana taakuenda kunoita basa madzimai ari kutambudzika zvikuru maererano Nekuti dai vabatwa mabatirwo mamwe chete anoitwa vanhurume.
Munoona nyika yakagadzirira here kuita mutungamiri wechidzimai?
Imi madzimai mukanzwa makakwana kuti tinogona kutungamirira sekugona kutungamirira kwatiri kuita misha yedu. Nokuti muri kuitungamirira varume vacho varimo. Ndimuri kutovabatsira kuti musha unonzai, unonzai, unonzai. Saka imimi mukazvinzwa musina kukwana ndopa zvinonetsa. Asi takaenda kuhondo kunorwa kuti ikoko kusazvinzwa. Ikoko kusagutsikana ikoko kupere. Tinge tiri vanhu vakunyatsoziva kuti aiwa kutungamirira hakudi mejiki, hakudi mashura. Kutungamirira kunoda kuziva kuti chii chinoda kuitwa. Uye pakutungamirira ivo vacho varume vari kutungamirira. Havasi kutungamirira vari vega. Vari kutungamirira vanesu madzimai. Tiri kungoti ndiro ngaichichinja. Ini mudzimai ndiendewo pamusoro, imi varumewo munditsigirawo sekukutsigirai kwatinokuitai.
Avo vanga vari amai Joyce Mujuru, mutungamiri wemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition, vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyauye vari muHarare.
Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose. Chirongwa chemubayiro unopiwa nebazi rekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica cheRewards for Justice chiri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kune ani zvake ane ruzivo rungabatsira mukubata nekusunga ani zvake akabatsira kana kuuraya chizvarwa cheAmerica vaJoel Shram. Musi wa18 kurume 2012 vaShram avo vakenge vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muguta retaiz muYemen. Munhu akavapfuura akange ari pamudhudhudhu uyo wakamiswa pedyo nemotikari yavaShram. Panguva yavakafa vaShram vaive mukurukuru uye vachidzidzisa chirungu paInternational Training and Development Center inova imwe yenzvimbo yave nemakore mazhinji ichiita izvi muYemen. Mazuva mashoma vaurayiwa chikwata chinoita zvakapfurikidza mwero cheAl-Qaeda mudunhu reArabian Peninsula chakabudisa mashoko ekuti ndicho chakange chauraya vaShram. Mashoko ane chekuita nemubayiro wakanangana navaShram ari padande mutande www.rewardsforjustice.net. Ichi chiziviso chehurumende yeAmerica chamaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa gadziriro yemapato ari kukwikwidza musarudzo. Vamwe vachiti mapato anopikisa eMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa nerimwe rinotungamirirwa naMuzvare Tokozani Kupe anogona kusaita zvakanaka musarudzo nekuda kwekusagadzikana kwavanoti kuri mumapato aya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kudindwa kwemapepa ekuvhotesa kunotanga nhasi muHarare. ZEC ichiti izvi zvinogona kutora masvondo matatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. Vanhu vashanu vanosungwa mushure mekuratidzira panze pechimwe chitoro muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.